mauto akazouya mu-2008 pasure pekuti vatangira vanga vahwina election vamugabe vadyiwa. Saka mauto anokomandiwa nacommander in chief of the defence forces. Saka vanga vadyiwa vacho ndo vakazokomanda kuti chinda inonotibetsera kuti rerun iyi ichiita neumwe mutongo. Saka haasiri munhu wese wemuzano PF wakakomanda kuti mauto ainde. Aiwa, ende mauto acho aitofosa nyange mayuti ezano acho achitonareva kuti indai mundoita basa iri vachikomandiwa vakabatirwa futi. Saka vese vaiitirwa violence mayuti ezano aikomandiwa kuti aite violence asingadi nemauto. Oitira kuti violence kune vaeopposition zvinova zviri rongo zvese. Saka hapana zvese zvaingova rongo maitirwo acho muzano nekuopposition. Hakuna anozvida zviviolence izvi nekuti zvaingoitirwa kusedza munhu umwe anga azviwa. Titakahwina zvisina violence ndandiri mp ndatoerekiwa pasina weopposition aroga.
Saka
mautochekuti vanhu vezimbabwe havachadi mutungamiriri uripo inyange muzano PF mupati yezano chaipo havachamedi. Ndosaka akazotumira vananava vana gobo vana senengam kuti vovaidzisai mijuru nekuti mujuru wavamokopila wavakudiwa nevanhu kudarika ini kungazondibvisa papawa. Ndokubva vaita izvozvo. Asi hezvo mujuru achibva achita pati yake vanhu vose vamanyira kuna mujuru wava kutumira zvemayuti kuti ndai munorova vanhu vaya. Saka zviri pachena kunobva violence dzekupi ichinanga kuchengetedza munhu asingatidiwi neruzhinji rwenyika nekuti nyika yacho yavurawa naiye. Nyika yedu zviri pachena ikonomi yacho vanhu vava kutambura kwese kwese. Hakuna mabasa vamagraduate ndo vanotengesa juicecard mustreet. Vese vese hapana kutambura kwoga vanhu vachitidza nyika yavo. Saka vangafarira mutungamiri wakadero vanhu vatova pasi hweudzvanyiriri hwakadarika hwasmit munyika yavo.
Saka pakauya
violence yava kungokomandiwa newoyo asingatidiwi nevanhu kuti arambe ari pachigaro.
Muri kutaura vamugabe here apa tisingaroimbwa takaviga mupini?
Hapana chakavanzika pana vamugabe. Hapana chakavanzika. Mayuti aitaura nezuro pano kustudio kutelevizhen yesouth africa vakati isu takatimwana vamugabe kuti ndai munorova mamujuru mubvise vaponera mhosva idzi vevangazonditorera chigaro. Ende vadaro ndiwo mayuti avakazodzinga iko zvino nekuti vanga vozava kutapota zvemunangagwa vanga vanga vaakuenda kuti munangagwa wava kudiwa nevanhuzve kutarika ivo nekuti vanhu nyange vemuzano vari kuti dai zvaita kuti vamugabe vatirega painda nyange anyone unongova asiri ivo.
Saka pakasvika
zvangodero manje yahondo une simba rokutuma kuti itai izvi ndivo. Saka hazvimiziki.
Saka
tinozviziva hatisiri kutya kuti vangatumira vanhu kuzotiponga nekudi hatichina basa nazvo nekuti tava kubhuya kuti vanhu vasununguke.
Saka pakauya mauto aya kuna 2008 vachitsvagira vamugabe rutsigiro vaikuudzai kuti kudii semaMP?
Vaiti imwi hamusisiri incharge isu tisava kuita izvi. Isu tava kukomanda basa ratakatumwa kubva mumafaraki. Unoziva kuti isu madoda tingasiya makembi tichiuya kuuya kuno tisina watituma. Ende masoja hatikomandiwi nepovhu. Imwe muri povhu. Saka tava kukomanda isu nevanongozviitira voga.
Mune mazita here masoja acho?
Akawandisa tinawo mazita ake. Ndakuudza kuti tichamataura patinguva tatichada kumataura zvichitaurwa nemukuru wedu achitaurira kwese kuti ava evidence kana voida iyo haipikisi tinazvo.